Dare renomination court ratambira mazita evanhu vachakwikwidza mumatunhu matanhatu akambenge anzi nedare repamusoro haasi kuitwa sarudzo. Matunhu aya anoti Harare East, uko kwaive navatendai Biti, Kambu Zuma kwaive navawilliams Madzimure, Kumbizo kwaive navasettlement Chikwinya, Ngulumane kwaive navakutsva Tsapulu, Pumula kwaive navasichelisile Mahlangu, nekumtasa South kwaive navaregai Tsunga. Vachitaura mushure mekuisa mapepa avo vamadzimure, avo vaisa mapepa pasi pebato idzvare Citizens Coalition for Change, vaudza Studio 7 kuti vari kutarisira kukunda zvine mutsindo kuKambu Zuma, vachiti vanhu vekunzvimbo iyi vanoziva ivo uye vanoteerera zvichemo zvevanhu.
Ava mupfarawo vari kungoperekedza vanhu vekambu zuma vanoziva utungamiri hwavo, vanoziva munhu avagara naye, vanoziva munhu anovanzwa kana vachinge vataura, vanoziva munhu wavanoziva kuti kungofona kuti ndiri pano pane chiroda kuitwa ende chinobva chaitwa.
Mutevedzeri wemutauriri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vati nhengo dzavo dzese dziri nhanhatu dzakwanisa kuisa mapepa adzo. Vafunga ichiposi avo vaisawo mapepa avo vachida kumirira Kambu Zuma pasi pebato reMDC Alliance, vati vari kutarisirawo kukunda zvine mutsindo, vachiti bato ravo ndiro bato guru rinopikisa.
Ndakamirira bato redu rinonzi MDC Alliance, rinova bato hombe chaizvo. Ndofunga tese torisiya pano and hatina kana mubvunzo wekuti tinohwina here. Kuhwina it's beyond question, tichahwina.
ZANU-PF ichange ichimirirwawo navaOscar Nyamukonoro kuKambu Zuma, avo vati vari kutarisirawo kukunda. VaNyamukonoro vati musha weKambu Zuma wanga waparara, vachiti vatungamiriri vange variko kubva kumapata anopikisa vaikonewa basa.
Ndingati semusangano wedu weZANU-PF tine maprograms agara aripo akawanda, especially tichitarisa kuti constituency yeKambu Zuma yanga ine nguva zvakanyanya iri kumashure kubudikidza kweopposition vasina chavakwanisa kutiitira mumusha medu. So isu semusangano tiri kuti aiwa tauya kuti tinge tichigadzirisa pese panga pachikanganiswa, tiri kuona kuti musha waparara nekuda kweMDC.
Mutauriri weUnited Zimbabwe Alliance vatatenda Ishe Mukuru Dlovu vatiwo bato ravo raisa mapepa avagarikai mulambo, avo vachakwikwidza kuHarare East.
Harare East tinagarikai mulambo, hatisi kutarisira kukunda chete, tiri kutokunda. Chikonzero tichinokunda tiri kupinda sebato riri kumiririra zvido zvevanhu.
Vamwe vaisa mapepa avo kukwikwidza Harare East ndivaBiti uye wamai Mavis Gumbo vachange vachimirira ZANU-PF. Muzvare Precious Nyaradzo Musarurwa veLabour Economists and African Democrats navaChristopher Love Mombanga veMDC Alliance. Zimbabwe Electoral Commission yati munhu mumwe chete kuHarare East nemumwe chete kuKambu Zuma varambirwa mapepa avo. Kudunhu reMidlands vanhu vashanu ndo vabudirira kuisa mapepa avo ekuzokwikwidza musarudzo dzemaby elections. Sachigaro weZimbabwe Election Support Network uye vari Gweta vaAndrew Makoni vati kupa mitengo yakasiyana-siyana kwakaitwa nedare reHigh Court kunopa kuti vanhu varase tariro nematare.
Mitongo miviri yakasiyana iyi inokonzera kuti pasava nekugadzikana munyika, uye zvakare inoita kuti voruzhinji varase chivimbo nematare edu edzimhosva.
VaMakoni vatiwo nguva yapiwa vanhu kuti vagadzire mapepa avo yanga iri shoma zvakanyanya.
Tikatarisa nguva yacho yapuwa kuna wanda kukwidza apo yangopuwa less than 24 hours notice chaiyo kuti vagadzire mapepa avo vakwanise kunge vachimafaira kune nomination court, inova nguva duku duku chaizvo isingabvumirwe nemutemo.
Kune dzimwe nzvimbo dziri kuitwa maby elections muna kurume, nomination court yakatambira mazita evanhu ava musi wa26 ndira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.